This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kukadzi 5, 2014.
Mangateerera ko Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemire, ndichitove zvimwe zviri munhau dzedu dzanhasi.
Gavhuna webhanga guru renyika, Dr. John Mangudya, vanoti kukwidza mihoro panguva ino kunogona kukanganisa upfumi hwenyika.
Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti vedzisvondo vanofanirwa kurwira kodzero dzevanhu munyika zvakasimba asi vasingatore mativi munyaya dzezvematongerwo enyika.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vakokera dare remakurukota semazuva ose kumusangano waitirwa kumahofisi avo emunhu mutapa muHarare. Panguva iyo vamwe vari kuti vaMugabe ngavachienda pamudyandigere.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Gavhuna webhanga guru renyika, Dr. John Mangudya, vanoti kukwidza mihoro pane inonguva kunokanganisa upfumi hwenyika sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi. Vachitaura nhasi mangwanani muguta reBulawayo pamusangano wakokerwa neZimbabwe National Chamber of Commerce, vaMangudya vati kunze kwekukwidza mari dzemihoro chinofanira kuitwa kuderedza mitengo yezvinhu kuitira kuti ifambirane nemari dziri kutambirwa nevanhu. Sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce ranga rakoka vaMangudya kuti vakurukure nezvekupinzwa kwemari yesimbi yemabond coins iyo inonzi haisi kutambirwa nevemabhizimusi.
Dr. Mangudya vakurudzira vemabhizimusi kuti vatambire mari iyi sezvo iine uremu hwemari yemuAmerica iri kunyanyoshanda munyika. Vachiti vanhu vari kupiwa chenji yemari yekuSouth Africa yerand vanogona kunge vari kubirwa sezvo rand riri kuramba richiderera kurema kwaro. Vamwe vemabhizimusi madiki vapinda musangano uyu vakurudzira navo kuti vatambire mari yemabond coins iyi senzira yekurerutsira vanhu. Nyanzvi mune zveupfumi uye vari mukuru wesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti chinodiwa pane inonguva hakusi kudzikiswa kwemitengo yezvinhu chete asi kuti kuderedzwawo kwemitero nehurumende. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Shokweri ndinoona Dr. Mangudya ishoko ravari kufamba naro ndokunga muvhiki dzapera kakechipiri kana kechitatu vachitaura shoko iroro. Ivo vanoti kubudikidza nekuuya kwakaita mabond coin zvinofanira kukonzera kuti mitengo idzike tiregadzika nemasenzi mashoma zvinokwanisa kuita kuti vanhu vawane chekutenga. Asi tinoona kuti zvinhu zvinoita kuti mitengo idzike zvinhu zvakada kuti wandei zvimwe zvacho hazvikwanisi kuti vanotengesa vange vachikwanisa kudzivisa. Saka zvinoda kuti pange pane mushandira pamwe pakati pehurumende inenge da kutora mitero nevanogadzira zvinhu kuti pange pane kuwirirana kuti zvingafambiswa sei kuti mitengo idzike.
Asi iyo kurudzire yekuti mihoro isavedzerwa muchiitarisawo imi iri kuuya panguva yakanaka here tichiona kuti vakawanda vaane nguva vasati vavedzerwa mihoro?
Chiri kuitika ndechekuti iyo iripo mihoro haisi kukwana. Ndofunga ndosaka vaMangudya vari kutaura nyaya dzekuti izvodai tanga tadzikisa mitengo. Tinofanira kudzikisa mitengo zvese nemitero. Kana tisingakwanisi kudzikisa mitengo nemitero zvinoreva kuti tichange ane mari inoramba isina kukwana. Saka ndinoona kuti kurudziro yavo kuti ishande mitengo nemitero zvinofanira kudzika. Kana zvisina kudzika handioni kuti vashandi vangafara zvikuru kuti mari dzavo dzirambe dziri ipapo padzisiri kunyatsa kuti dzinge dzichitokwana zvachose.
Totarisawo nyaya yemabond coin tiri kuona kuti panenge paita dambudziko kuti anga achitambirwa nevanhu. Chii chiri kukonzera kuti vanhu vasaatambira?
Ndinoona kuti nawo gavhena pane chavakazodzidza kubudikidza nekuuya kwakaita mapondikoini, chekuti haumbunyikidzi vanhu kana kumbandidzira vanhu kuti torai zvakati nekuti tauya nazvo. Pavakazvinyora mumonetary policy muna June 2014 kuti kuchazoya mapondikoins, havana kunge vadzidzisa vanhu kuti mapondikoins aya achangatishanda sei uye anorevei kuupfumi uye achabatsirawo vanhu sei. Takazongoona vaAlfon Mufiri vanoita nezvekumirira bhanga iri vakuenda padzimwe dzenyuro vakutsanangura mapondikoin acho atouya. Saka chiri kuita kuti vanhu vasanzwisisa inyaya yekuti pane kufungidzirana kuti hurumende ingangova iri kuda kuaimwe nzira yekudzosa maZimbabwean dollars. Zvinova zvinhu zvaasina kukwanisa kutsanangura vaMangudya. Ndinoona kuti chidzidzo chavo vakatozochiona nekuti vanga vakumbira vekudare reparamende kuti vange vachivabatsira kuti vatsanangura mapondikoini anoita nezvei. Asi tinoda kuti tinge tingovayambirawo kuri kuti vakateerera vaMangudya kuti mune ramangwana zvakakosha kuti munge muchifambidzana neavo vamuri kufunga kuti muri kuda kubatsira. Kana mune chirongwa chinofanira kubatsira vanhu vese, ngatiuye vanhu vadzidziswa, vagariswa pasi, vatsanangurirwa kuti zvinofanira kufamba sei.
Vanga vari mukuru wesangano reCenter for Research and for Disability and Development vamasimba kuchera vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington.
Nasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu nemutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai. VaTsvangirai vanoti kunyange hazvo bato ravo risiri kupinda musarudzo kudzamara nyaya yesarudzo yagadziriswa, vanoti ivo magweta avo ari mubishi kunyora matsamba ekuendesa kumatare kuti vamiriri vedare reparamende vari kushanda nechikwata cheMDC Renewal Team chiri kutungamirwa naMai Sekai Holland vadzingwe mudare reparamende. VMDC Renewal Team nekune rimwe divi vari kudawo kuti vose vakasara navaTsvangirai vadzingwewo mudare. Tatanga nekubvunza vaTsvangirai kuti zvinobatsira here kurega kupinda musarudzo pasina chiri kubuda panyaya dzekuvandudza mitemo.
Isu takataura seCongress kuti zvokuramba tichapinda mumaelections tozochema afterwards hazvibatsiri. Kana zveki ichida kuita maelections, isu tichiti gadzirisai zvinhu tisati taenda kumaelections. Angavaendawo. Isu tiri kungoaudza kuti kana pasina mareforms, pasina kuchinja maitiro acho, yongoramba muchiti moda kuenda kuelection musina voters roll, vanhu vasina kurejistwa, isu hatingagoni kuwanikwa tichisapota zvinhu zvakadaro. Ndo zvatakataura chete, hatina kuti hatidi kuenda kumaelections. Takati isusu bato redu rakaisirwa kuti toda kuti tiwane power nenyaya yekuti vanhu vaenda kunovhota. Hatina kuti toenda kunobata pfuti. Takati toda kuti vhote. Asi kuvhota kwacho ngakuchiita kuvhota kunenge kuri pachena, kunogutsikana munhu wese. Kana vadawo kuita zvinhu zvezano ngavaite. Asi isusu sokuona kwedu kana ari maelections, mapato ese zvakangoita kuSouth Africa, kuZambia, kuBotswana, munhu wese anenge achigutsikana kuti zvechokwadi kana munhu adyiwa, adyiwa zviri pachena. But zvechiwande muwande, isu hatichakwanisi kusvika izvo.
Tichitarisa iyo nyaya yekuti pavandudzwe maitirwo esarudzo, tichitarisa kuti sangano reSADC rine zviga zvinofanira kuteedzerwa, asika ivo vaMugabe ndivo sachigaro veSADC, varizve sachigaro weAU, izvi hazviri kudzoserei here kumashure?
VaMugabe ndichairman weSADC, ndichairman weAU. Mapoka iwayaya ane nzira dzavanoongorora kuti kana tichienda kumaelections tine zvichifanirwa kutedzerwa nezvipi. AU ine maguidelines, SADC ine maguidelines ekuti kana vanhu vava kuenda kumaelection, zvinotarisirwa kuti election igoes iri free and fair ndezvizvi. VaMugabe hapana chavari kunoita kuuya chitsva. Zvinhu zvakatorongwa zvikabvumiranwa nematungamiriri emadzinyanyika dzakawanda. Chavanoita vaMugabe ndechokuti kune imwe nzvimbo vanenge vachida kuita chairman kana kutungamirira mainstitutions aya. But on the other hand havateedzeri. Ndiye munhu anotanga kutanga kukanganisa iwo mapato iwayo nokuda kuti haateedzeri zvinhu zvinenge zvavabvumiranwa navamwe. Misikanzwa chete. Saka isu charamba tichitaura kuti aiwazve vaMugabe havasi SADC, vaMugabe havasi AU. These are institutions dzenyu. Vanhu vakawanda vemurijeni muno vari kuranawo maelections akanaka chaizvo. Isusu chete tizi tavita panika nzuzu tiriki tsuwa munyaya zukura na maelection tizi chete tirungweta zuzu maturo
ato renyu rakambo taura eva tsangirai kuti pane zvamuchaedza kuita kuti zvinhu zvivandudzwe munyika umu zvakafanana nekuratidzira zviri kufamba sei
haizo hatingataurika hatingatauri pachena ndiye zvenda kamira ndakati nchazve ndichita zvakati munhu kana ari mubhora hanzi chitsika chinzvenga hazvizo zvinhu zvatingafambi tichipembedza isusu asi chatinoziva ndechokuti hurumende vanhu havangorambi vakadzvinyirirwa vakatarisa vanofanira kutaridzira vanofanira kuexpressa vachitaridzira zviri pamutemo
mutungamiri wemdct vamogen tsvangirai vari parunare muharare
zvichakadaro vatsvangirai nhasi vaudza wedzisvondo kuti vanofanira kumira zvakasimba kurwira kodzero dzevanhu munyika asi vasingatore mativi munyaya dzezvematongerwo enyika mutori wedu wenhau thomas chiripasi anotipa nyaya iyi
vachitaura pamusangano wemazuva matatu wevakuru vedzisvondo vanobva kunyika dzakasiyana-siyana uri kuitirwa muHarare vatsvangirai vakurudzira vedzisvondo kuti vashande mukurwira kodzero dzevanhu pamwe nezvido zveveruzhinji munyika uye vasingatore mativi munyaya dzezvematongerwo enyika mashoko avatsvangirai aya atambirwa nomumwe mukuru muchechi yeevangelical fellowship of zimbabwe vagudus shana vatsvangirai vati pane dzimwe nguva dzinonyararwa nevedzisvondo kana kodzero dzevanhu dzichityorwa zvavati hazvifaniri kunge zvichiitika zvichakadai vashana vati vedzisvondo vakazvipira kushanda nevemapato ezvematongerwo enyika asi dzimwe nguva vezvematongerwo enyika vanozopedzisira voda kushandisa vedzisvondo kuti vaite zvavanoda vati machechi anofanira kusiyiwa achiita basa ravo akasununguka vashana vatiwo vedzisvondo havadi kupindura munyaya dzezvematongerwo enyika sezvo vachimirira vanhu vakasiyana-siyana vanogona kunge vachitsigira mapato akasiyana-siyana zvichakadai mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vatadza kuuya kumusangano uyu kwavanga vakakokwa kuti vazotaura pamwe chete navatsvangirai mushure mekunge mutungamiriri wenyika varobert mugabe vashevedzera musangano wemakurukota ehurumende musangano uyu wakarongwa nesangano riri kuzvidaidza kuti build africa uye musangano uyu wakatarisirwa kutaura nyaya dzakawanda dzinobata nyaya dzekuti vedzisvondo vangashandesei nehurumende dzemunyika mavanenge vachigara muafrica yese ndakamirira studio 7 muHarare ndini thomas chiri pasi
makateerera kunefenyuro yenyu yestudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda wevoice of america uri muwashington dc munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaindaneti rinoti www.voashona.com tinodzokorora zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com
makateerera kustudio 7 tiri kutefenyura tiri muwashington dc
munotibata pa 909am 4930 kana pa 12080 ne 15455 kilohertz pa shortwave
pafacebook page pedu endai pa www.facebook.com/voa.shona
tinodzokorora zvakare facebook page yedu www.facebook.com/voa.shona
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika
Cameroon inoti vanhu makumi mapfumbamwe nemumwe vaurayiwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram kubva pachakapinda mumisha yemuCameroon nezuro. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaEdgard Elaine Ngo vaudza VOA kuti mauto emuCameroon matanhatu pamwe nemauto gumi nematanhatu emuChad afa mukurwisana kwaitika mudhorobha reFotokom. Zvinonzi vanhu mazana mashanu vakuwadzwa muchiitiko ichi.
Bazi rechikwata cheAl-Qaeda muYemen rinoti mumwe wevakuru vechikwata ichi Arif al-Nadari akaurayiwa mukurwiswa kwakaitwa nemauto emuchadenga ekuAmerica. Izvi zvakaitika kuchamhembe kwenyika iye. Nadari nevamwe vake vatatu vakaurayiwa apo vaive mumotokari mudunhu reShabwa.
Mm. mutungamiri weAmerica vaBarack Obama varumbidza vaDalai Lama semurume ane rukudzo. Zvaitwa navaObama zvinoratidza kusateerera zviri kudiwa neChina, iyo isiri kuda kuti America ive nechekuita nemunhu nevanhu veTibet vari muupoteri. VaObama havana kusangana mbune naDalai Lama apo vose vanga vari pamusangano waitwa muWashington nhasi. Kunyange hazvo vanga vakagara pedyo nepedyo vakakwazisana uye vanonzi vanga vachinzwanana.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vanga vari sachigaro wedare remakurukota semazuva ose kumusangano waitirwa kumahofisi avo emune Mutapa muHarare. VaMugabe vakakanganisa kutsika panhandare yendege nezuro zvakabva kuti vagwadame pasi. Mutauriri vavo vaGeorge Charamba vaudza bepanhau reHerald kuti vaMugabe nhasi vanga vachitozvifambira uye vaMugabe mbune vati vari kunzwa zvakanaka. Kunyange hazvo vaMugabe vari kuti vari nani munyika, hamuna kutenderana kuti vanokwanisa here kuramba vachitungamira nyika ivo vari kusvitsa makore makumi mapfumbamwe nerimwe musi wa21 kukadzi. VaMugabe ndiwo mutungamiri anyanya kukwegura munyika dzose dzepasi rino.
Asi vanhu vane kodzero here yekutaura nezveutano hwemutungamiri wenyika? Munyika zhinji dzine utongo hwejekerere vanhu vanotaura nezvazvo. Pasi pebumbiriro remutemo reZimbabwe muchikamu chechimakumi mapfumbamwe nemanomwe section 97, mutungamiri wenyika kana utano hwake husina kumira zvakanaka asisakwanisi kubata basa nemazvo anofanira kusiya chigaro. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vaimboshanda kumuzinda weZimbabwe kuEthiopia vaClifford Mashiri uye nhengo yeZANU PF uye vaimbovawo muteedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko Dr. Bright Matonga. Tatanga nekubvunza Dr. Matonga kuti vaMugabe vanosimudza here mabasa ekutungamira nyika yakatarisana nematambudziko uko vari sachigaro weAfrican Union neSADC panguva imwe chete.
Andifunge kuti inyaya inga inyaya yakabvira kutaurwa vasati vatombove prime minister vakaita president. Vanhu vari kutaura nyaya imwe chete iyo, ndikafunga kuti nyaya inoda kutaurwa ndeyekuti hatinga debate kuti vakura, hazvisina mubvunzo izvezvo zvekuti kuti havana kukura. Haasi makore tino debate, ndeye munhu mukuru. Asi munhu mukuru akasimba, hatingamboswera tichiwesta nguva yekuti havakadonha vakatadza kutsika. Kuipa masketsu achiburuka mundege, President Obama vakadona, mai Hillary Clinton vakadona, vana George Bush senior vese vaidona. Iwo mazuva apera aya prime minister weku Australia Miss Gillard akadona kuIndia. Saka haisi nyaya yekuti tingatizvo munhu awandirwa aita sei, nekuti havasiyo vanoita basa iroro rega. Ngatitarisei urongwa hunenge huripo, nekuti vanhu veAfrica ma president ese ari 54 vakavasarudza kuti vange vari chairman kubva musi wa24 January 2015 kusvika 24 January 2016. Havasi mapenzi vanhu ivavo. Saka zvekudonha hatingambotora munhu wese, ukatadza kutsika unodonha. Ndo zvenyaya iripo. Asi basara guru nderekuti vakaona kuti experience yavainayo yakakosha.
Vamashiri pindai wotinzwa.
Zvataurwa izvo hazvina hazvo kuipa kuti nevamwe vatungamiri vakapunzika. Chinoshamisa ndechekuti hongu avo vamwe vakapunzika vedzimwe nyika havana kuti dzimai mapikicha iwayo sezvakaitwa navaMugabe oro zvakaitwa nevanhu vanochengetedza vaMugabe vesecurity vavo. Totarisa zvekare pakuti vaMugabe vapunzika kunyanya nekuti vari kuonekwa semunhu achembera uyezve munhu agara achivigiridzwa utano hwake huchinyebwa kunzi vakasimba vakazoita sei. Vakasimba ivo vazoratidza pakupunzika apa kuti havana kusimba. Nazvino tiri kungonzwa hunyerekupe hwekuti vachadzokera zvekare kuSingapore kwavakabva mwedzi wakapera kuti vandorapiwa zvekare. Zvichabuda pachena kana vaenda. Saka tiri kutaura apa pakufumurwa kuri kuitwa apa, kufumurwa kwekunyepa nekugara vanhu veZANU PF vachida kuratidza vamugabe kuti mutungamiri ari kuziva zvaari kuita, hongu vamwavo vanopunzika, hongu vanopunzika asi vachitungamira nyika dzavo, vamugabe vari kupunzika asi vachikanya nyika yaparara.
Dr. Matonga, munoti kudii?
Handiswere ndichidhibheta nawo yemakore avamugabe, anozivikanwa nemunhu wese. Ndo zvinhu zviri pachena zvokuti unongoendawo paindaneti wono Google Wikipedia woratidzwa kuti 91 makore emunhu akwegura. Iyo haisi nyaya iyo. Isu zvataa kutongotarisa vakavhoterwa nevanhu, hazvisi kuchinja izvozvo. Unless pane chimwe chatoitika kuti paitwa urwere hwakanyanyisa, vachakwanisa pfungwa dzavo, hazvichakwanisa kushanda. Pane zvaitika, pane zvakanyorwa mubumbiro remutemo, ndivo vatinenge tinavo kusvika 2018.
Vamashiri, Dr. Matonga vari kuti vamugabe vakavhoterwa nevanhu, nekudaro kupedzera hoko padewe retsindi kuti vanhu vaswere vachitaura kuti ngavasiye chigaro.
Vamugabe kusarudzwa kwavo tikatanga kutaura neizvozvo, nyaya yacho tingatosvika pakati peusiku tichingotaura tichiitirana nharo. Zvinozivikanwa nenyika dzepasi pose kuti kusarudzwa kwavamugabe kwagara kuri kwegakava. Tikange tichitaura
mashiri mataura zvedevelopment kwete zvemaelections. Maelections akapera, taurai zvamunoda kuti zvinge zvichiitwa nehurumende iripo.
Dr. Bright Matonga inhengo yeZANU PF uye vaimbovawo mutedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vanga vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kunyanzvi munyadzi zvekudyidzana nedzimwe nyika uye vaimboshanda kumuzinda weZimbabwe kuEthiopia vaClifford Mashiri vanga vari parunare kuLondon.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Akateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM, 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata pachannel Zim muchishandisa decoder reWisdom kubva pa 9 PM kusvika 11 PM. Kana muri paWisdom, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva moribatidza zvakare, mosikana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaintaneti pa www.channelzim.net.
Munhau dzemitambo, mutungamiri weHarare West Pool League Vasco Mbuzo Ncube vanoti vari kufara nemafambiro ari kuita gadziriro yekutanga kwemitambo yavo gore rino. Mitambo iyi iri kutanga nemugovera. VaNcube vanoti mwaka wegore rino uri kuratidza kuti uchange uchifadza zvikuru zvichitevera kubudirira kuri kuita mutambo uyu munyika. Mavelas Mhlanganyawo weStudio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwe nezvemutambo uyu.
Mwaka wegore rino weHarare West Pool League tutanga musi wa 7 February. That is 2 days to go from now.
Mune zvikwata zvakawanda sei zviri muligi yenyu uyezve zvinobva kunzvimbo dzipi nedzipi?
2015 we are entering this new season tiri zvikwata gumi nezvishanu. Then we anticipate that vamwe vanozoti joina vapakati since we consider affiliation first.
Mutambo iwoyu wepool wakakosha sei munyika uyezve muri kuona uchipararira here imomo muZimbabwe?
Wakakosha zvikuru kunyanya kune vachiri kukura nenyaya yekuti unovadzivirira kusawanikwa vari muzvinhu zviri munjodzi mavari. Vanospenda the whole day vakaungana nevamwe vachiita zvinhu zvine pundutso pamutambo. Uye une mukurumbira in the sense that muno muHarare chete mune maclubs akati wandei, mune maleague akati wandei, asi vamwe vachiri kutamba yatingati social game, havasati vaformalize, but izvozvo zvega zvinotiratidza kuva nemukurumbira wemutambo.
Makatarisa remangwana remutambo uyu munoona rakajeka here munyika?
Rakajeka munyika nenyaya yekuti Harare West Pool League ichitanga 2015 saizvezvi, tine mabig companies like Delta Beverage, like Abdis vari kuda kupinda kuti vakwanise kuti sponsor mutambo iwo.
Pari zvino ndiani akabata mukombe we league yenyu pamutambo iwoyo wepo?
Mukombe uri kulandana Sport Club inova kuAvondale Strathavenue Shopping Center.
Asi makatarisa zvikwata zviri muligi yaiye zvino, mungaone zviri zvipi zvikwata zvingazowanikwe zvichitora mukombe iro gore rino?
This season tine mateams akati kuti akwanisa kupinda muligi medu, saka tiri kuona pachaita makwikwi akanyanya zvichipfurikidza nemibayiro yatakapa matimu atati nawo mukwapfuura. Mubayiro unogona kuenda kumaold teams atagara tinawo, kana kuti unogona kuenda kumanew teams nokuti vakapinda vakawanda.
Avo vanga vari mutungamiri weHarare West Pool League vaSikumbuzo Ncube vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8:30 PM tiri kutarisa nezvechirwere chegomarara muvanhukadzi.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panhamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure palive talk.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext messages amunenge matitumira. Yekutanga inoti, makadi Studio 7, zita ndi Dani Pirikisi ku South Africa. Ndinoti pamberine nau dzamunoti pakurira pachirongwa chenyu chechokwadi, chokwadi cheZimbabwe tinotonzwa kubva kwamuri. Ndikwazisireiwo shamwari dzangu dzose kubwera pachimowa business center ku St Moses, ndichiti zviri sei, iri kutengeka here skad? Ndaishuva nevabereki vangu nehama dzose nedangwe rangu Given.
Mungwe munyori anoti, ndinonzi Tariro Mangena, ndiri machiota masamuriwo, ndikwazisireiwo vateereri vose voStudio 7. Mondimoreserawo Nation Muchenje, amai nababa Mangena, Tabeth Hamilton, Hazel Tokozile, wese ava ndive kwaMangena, Tsitsi Songoya nevakomana vatinotamba navo bhora vekwaMadzima, vekwaJena, vekwaMachokoto. Ndinoti murisei Machinja, anoti Kennedy Mujuru, Makanja, baba Ethel Gova, ambuya Sanya na Nomene Chinara, Rodi, asi Munyukwi, baba Nyasha Chivandire, timu yangu yeMachinja.
Blessing and Jonga nevamwe vose vandisina kudoma nemazita, ndinokwazisa nemufaro ndichiti makasimba here mose varume, basa munogona, rambai makashinga kunyangwe hurumende ichiomesera zvizvarwa zveZimbabwe. Ngavarege kudzinga vanhu vanotengesa mumigwagwa, ndini wenyu Pistole.
Mumwe anoti, makadii vashamarari veStudio 7, ini zita God knows Carlos Mapranga, chizvarwa chemuZimbabwe asi ndiri kuita zvidzidzo zvangu kuMozambique. Ndinotofara kwazvo kunzwa nepfenyuro yenyu. Ndoda kukwazisa mai nababa vangu, muzukuru wangu Shingirai Zuze, shamwari yangu Nomo Tsaura, Forget Navaya pamwe na Grace Maekera, ndichiti pamberi nebasa ikoko.
Imwe inoti, hai Jonga and Blessing, ndinotenda nenhau dzechokwadi dzamunotiudza, rambai makashinga varume basa sebasa. Mukaverenga tsamba yangu ndingafara chose. Ndini Vitalis Nyakaya, ndiri kunyanga paAlvila Mission.
Aiva vateereri, nguva yedu ndoyaita shanje, asi tinoti rambai muchitumira tsambambozha dzenyu kuStudio 7. Kune ava vatumira tinokutendai mose netsamba dzamanyora.
Aiwa Jonga, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare.
Gavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangudya vanoti kukwidza mihoro pane ino nguva kunokanganisa upfumi hwenyika.
Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti vedzisvondo vanofanira kurwira kodzero dzevanhu munyika vasingatore mativi munyaya dzezvematongerwo enyika.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vakokera dare remakurukota semazuva ose kumusangano waitirwa kumahofisi avo emunemutapa kuHarare. Tava tashuka kuma gume chirongwa chidu cha nasi. Tinoimba kuti muchange muine suzakare mangwana. Anokuoneka ii, ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Nenwenyu, a blessing Zulu, ndokusia mina Chris Kande na Jonga.